Vatsigiri veMDC vakaita sava Enoch Mukudu vanoti mirishonga yakaitika iyi ichizere mundangariro dzavo, vachitidai hurumende yava Emmerson Mnangagwa ikaona kuti sarudzo dzemwe dzinouya dzaitwa pasina mirishonga yakadai, iyo yavanoti ichiri kuvabata pamoyo.
Inini panyaya ya 27 June 2008, chandinofungidzira ndechekuti sarudzo dzegore rino hazvifaniri kudzokoredza zvakaitika mugore raJune 2008, nekuti sevamwe vanhu tiri vevamwe vanhu vakasiya misha tichitotiza, nekuti kwava kwapiswa kudzimusha tikatosiya mhuri dzichitambudzika, nekuti ndofunga kuti nekupromisawo kwakaita vamunangagwa kuti maelections egore rino afa ari murunyararo, ndofunga kuti pamwe dai zvikangoita seizvozvo sarudzo dzikaitwa murunyararo, then toita se toonawo kuti tingadzokerawo kudzimusha kwedu kwata takasiya.
Imwe nhengo yeMDC vakuda kwashe matibhiri vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Munangagwa iite urongwa hwekusangana nevakapona neburi retsono pamirizhonga iyi.
Ndinotarisira kuti kunofanira kuva nekutaurirana chokwadi chakaitika. Tozotora danho rechipiri kuti mavanga yayo apodzwe, zvingava kuburikidza nekukumbira ruregerero nekugamuchira kuti takasangana nedambudziko, kunyanya kuhurumende yavamunangagwa, nekuti kumavictims edambudziko raJune 27 wakawanda wacho ndingakutaurira kuti vanotoziva kuti vamunangagwa ndivo vanga vari pamberi kwekutyora kodzero dzevanhu. Dai vari ivo, ndiri kuona vane mukana wokuti vanokumbira ruregerero, wagadzirise zvinhu zvakakanganzwa. Pasina izvozvo, nyika yanyu icharamba ichigutsama ichienda kumberi asi inenge ine mavanga. Mukana yeye ukazobuda, vanhu vachazotsvaga wega kuti wogadzirisana sei mumacommunities avo. Zvandinofunga kuti hazvisirizvo zvinhu zvakanaka. Ngatiitei zvinhu zvine gwara zvinoendesa kumberi, zvokuti uyo akatorerwa mbudzi dzake neuyo akatora, uyo akapisa imba yemunhu, uyo akauraya tondera indira, vagare pasi vataurira nechokwadi, vakumbira neregerero. Tipore.
Mutungamiri weboka reMDC iri vaNelson Chamisa vanoti bato ravo pamwe nevatsigiri vavo vachiri kushushikana nezvakaitika izvi. Mutauriro wavachamisa vankululeko Sivanda vati vachamisa vachagadzirisa nyaya iyi vachiti vamunangagwa vazvitadza sezvo vaiva mumwe wevanhu vaiva muhurumende yakakonzera mirizhonga iyi pasi peutungamiri hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakazobviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Ndosaka MDC ichiramba ichiti iyo President Nelson Chamisa achiramba achiti ngatiitei a truth and reconciliation process inoita kuti vanhu vataure chokwadi nezvavakaitwa nevakaita vacho vataure kuti takaita zvakati. Vachitaurazve kuti dai hurumende yatanga kutaura nenyaya yekuti kubatsirwe vanhu vachiri kutambura zvichibudikidzira nenyaya yevhaiolensi yakaitwa munyika muno kubva 1980 kusvika nguva dzino, asi nokuti nhasi June 27 for us and for the president it's a dark day, especially tichirangarira panyaya yekuti munhu akanga ari pamberi peJune 27 ndava Munangagwa vari kukumbira kuti maZimbabwean avavhoterezve vapinde mupower, and havasi kurangarira zvakaita musi waJune 27. Saka president vari kupinda maprocesses ekuti vaedze kumekashuwa kuti government yavo iri kuuya irangarire zvakaitika musi wa27 nevanhu vakatsakatika nevamwe vachiri kutambura. Government MDC will look after those people.
Mumwe mufundisi wecheche Apostolic Faith Mission, mufundisi Rogers Conrad Tekwa, vanoti vedzisvondo vane basa rakakura kwazvo rekubatsirana nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya iyi.
Government irresponsibility yayo iyo ngairege kuda kuzama kutungamirira kuti iyo ndo yakaofenda, yoda kutungamira zvaida kuita Matabeleland. Matabeleland yakaofenda vanhu, wocreata an office yekuti wada kuita healing. Healing haikwanisi kuitwa nei naofenda, inoitwa nevanhu vari machechisi tiripo, vanhu vanonamata Mwari vari munyika munomu, like in South Africa and many other countries. Machechi zinobasa ravo rekurapa mavanga evanhu vanenge vakakwara.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaObert Mpofu kutinzwe pamire hurumende panyaya iyi. asi vampofu avo vanove zvakare munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato riri kutonga rezano PF vakati sebato pamwe nehurumende vakazvipira kuita sarudzo dzisina mhirizhonga rwendo rwuno. MDC inoti pane nhengo dzayo dzinodarika mazana maviri dzakapondwa pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna Chikumi 2008. Vanhu vazhinji vakapisirwa misha, vamwe vakatiza kwavaigara vachinotsvaga upoteri kune dzimwe nzvimbo. Mhirizhonga iyi yakakonzera kuti vaimbova mutungamiri weMDC Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vabude mumakwikwi esarudzo iyi vachiti zvaisaita kuti vagozotonga makuva. Izvo zvakazopedzisira zvaita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa iyo yakapera muna 2013 pakaitwa dzimwe sarudzo dzinonzi neMDC dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.